A very good evening, Zimbabwe. This is Studio 7's Live Talk, coming to you live from the Voice of America in Washington, this Thursday, February the 6th, 2020. I'm Sithandekile Mhlanga.
And I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
And welcome to our segment, the Women's Roundtable. Tonight, we are discussing the continued challenges faced by most families amidst rising food prices of basic commodities and mealy-meal shortages as the country battles with drought and other economic challenges.
And a Live Talk goes out to Zimbabwe on the 909 medium wave frequency and on the 4930-5940 and 15455 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 p.m. But kwamuri madzimai musakanganwe pano pachina chemadzimai.
And don't forget that you are now live streaming on our Facebook pages, and you can join in the conversation right now by liking us. Please go to VOA Shona and VOA Ndebele and like us if you haven't done so already, so you can join in the conversation.
Welcome once again. Tonight we are discussing the continued challenges faced by most families amidst the rising prices of basic commodities and mealy-meal shortages. As the country battles with drought and economic challenges, how are families surviving? That's what we'll be discussing tonight, sir.
The latest data from Zimstats shows that Zimbabwe's poverty datum line increased by 14.5% to $4,188 in December 2019.
And this means that an average family of five, which required $4,188 to meet their basic needs during that month, in November, the line stood at $3,656, although Labour Body Zimbabwe Congress of Trade Unions says this is higher.
Some rural teachers say its members will report to work only once in 2 weeks due to financial incapacitation after government failed to satisfy their pay increase demands.
And the government says it is in the process of aligning wages and prices to ease economic woes. The new tripartite negotiating forum comprising government, organized business and organized labor held its inaugural meeting yesterday, tackling the issue of erosion of the purchasing value of wages and salaries due to price increases.
And the meeting discussed at length factors such as currency stabilization, the poverty datum line, and the three-tier pricing system used in some sectors of business, and agreed on several issues to do with the economy and other factors.
However, no agreement was reached on the formula to link wages and salaries to inflation, and this has been referred to the technical team for further discussions.
This is happening as the World Food Program, which is mobilizing funds to feed the needy in the country, recently said Zimbabwe is in the throes of its worst hunger emergency in a decade, with half the population seriously food insecure. How are families making ends meet? Yikho-ke esiyabe sikucubungula-ke lamhlanje ntambama lapha ukuthi indlala ilokhu iqhubekela phambili elizweni. Siyabona-ke ukuthi abantu bathi iholo liphansi alineli ukuthi benelise ukuhlawulela zonke indingeko zabo. Ngakho-ke siyananzelela ukuthi lababalisi ikakhulu izisebenzi zikahulumende eziningi sezikhalale umsebenzi, kodwa abakhalalanga ngokwazakalayo ukuthi abasayi emsebenzini ngokupheleleyo. Sibonile ababalisi bemaphandleni, laba ababevele behamba amalanga amalutshwana ngeviki, sebehamba amalanga ilanga elilodwa kuphela, okutsho ukuthi amalanga amabili ngamaviki amabili ukuthi bengaxotshwa umsebenzi. Ngani? Ngoba iholo labo alenelisi ukuthi libaphilise. Yibo-ke labo phela imuli esikhuluma ngazo. Sikhumbule ukuthi ababalisi laba ngomama, ngobaba, balabantwana, bayababhadalela indleko zabo zonke. Njalo siyabona ukuthi abanye vele lemsebenzi bavele abalayo ukuthi bathengisa iloba yini abangayibona engabancedisa ukuthi benelise ukuhlawulela indleko zabo. Ngakho lokho-ke akulula. Inhlanganiso ezizimele ezifana labo European Union, labo World Food Programme, zithi zisadinga imali yokuthi zinike imuli lezi ukudla. Njalo okunye zilakho vele ziyakwaba, kodwa imali ngeyokwengezelela ukuthi kuqhubekele phambili uqhubekele phambili uhlelo lwabo lokunika abantu ukudla ngakho sicela ukuthi lapho khona unqa usilandela lapha ukhasilethu le Facebook usishiyele inombolo zakho kumbe umbiko wakho ofuna siubale emoyeni sizawubala emoyeni kumbe inombolo zakho zocingo sizokuchayela ucingo sikubuza ukuthi kwenzakalani njalo siyakhuthaza abesifazana umama ukuthi labo bebhale inombolo zabo bephatheke kulolu hlelo ngoba ngolwabo sizwe ukuthi baphila njani kodwa sivimbeli muntu ngakho ke siyathemba ukuthi lizakwenza njalo Marvin
aiwa kune awo vachango bva kupinda muchirongwa chedu chanasi chemadzimai tiri kutarisa isu nzara iri kunzi yatekeshera munyika tiri kutarisa kuti veruzhinji nyanya madzimai zvii zvavari kuita kuti vawanikwe ivo vachikwanisa kunge vachiraramisa mhuri saka tichange tiri kutarisa kuti zvii zviri kuitika mumadhorobha uyezve nekumamisha pari zvino vanhu vazhinji nyanya madzimai vari kuchema chema vachiti ivo mhuri hadzisi kukwanisa kunge dzichidya katatu pazuva sezvaimboitika kumanguva yapfuura nekuti chikafu hachisi kuwanikwa zvinhu zvakadai sehupfu hazvisi kuwanikwa muzvitoro uye zvinowanikwa hazvisi kutengeka regai timboenda kune vamwe amai vari kunoton vanga vari kutaura ivo kuti vakutoita basa rekutengesa mabhodhoro kuitira kuti mhuri yavo iwanikwe iyo ichiwana cheruviri vakataura nemutori wedu wenhau Thomas chiri pasi
Chikoro muri kuchikwanisa here?
Hatisi mutombo chikwanisa chikoro. Zvivana vasikuenda kuchikoro.
Saka tingati mukunhonga zvigubhu nekutengesa mishonga yamuri kutengesa iyi, muri kukwanisa here kunge muchipa vana chokudya?
Chokudya chacho semari iri kunetsa iwe ukangowanawo. Pamwe tikazhinji pachitoraravo nenzara, tenge tawanawo. Vatengo mushonga wacho towana kutenga kupurazibu wacho waakudhura bhagi dzakuita 170 saka zvinhu zvacho zviri kunetsa
aiwa apo tiri kunzwa vamwe amai vari kutaura ivo vari kunoton vachitivo vari kutoita basa rekutengesa mishonga uyezve nemabhodhoro anenge asina chinhu kuitira kuti vawane cheruviri vari kuti ivo pari zvino vari kutotadza kuti vawanikwe vachitenga zvinhu zvakadai sehupfu regai tiende kune vamwe amai zvakare tinzwe kuti vari kurarama sei kudunhu ravo kwavari
upfu kuti uwane unenge watosunga pamwe pachona ndine dhara nevana havashandi sematauriro atikuita apa kuti vana havashandi wati uyu waita kamari icho tibatanidza tobatanidza totenga ka 10 kg tobva tabva ipapo shuga chai chai kuti uiwane ini ndinongozopesera ndati inini kana shuga yacho handimwe tea but shuga mumba mune musina unongovarira kuwana sauti nekuwana upfu iwoyo but upfu wachona ndokudya pazuwa kawani wani wachona hauguti makuseni ukawana zvokuita munguva iyoyo kureva kuti hapana chimwe chauchadya uchadya manheru sadza sadza rachona iro ndirongoti ukangobikawo mongoita nakadimbu dimbu moona kudya
po tiri kunzwa kune vamwe amai varivo vari kumashonaland west vachitaura ivo kuti vaakutorarama neupfu hwetsaona hwavanoti ivo vanotenga padiki padiki uyezve vari kutaura ivo kuti mhuri yavo yakungodya kamwe chete chete pazuva nekuti upfu nezvimwewo hazvisi kuwanikwa saka vari kuti ivo nzara yatekeshera mudunhu ravo remashonaland west saka ndo zvimwe zvatichange tiri kukurukura ipo pano uyezve tichiona kuti sangano reworld food program nemamwewo ari kutaura kuti ichokwadi pane vanhu vanhu vanodarikidza 8 million munyika vari kutarisana ivo nenzara uyezve vari kuti ivo vane kumwe kwavachange vari kubatsira kana paine vari kuwana rubatsiro uhu mudunhu mavo munogona kuuya monyora namba dzenyu ipo pano togokufonerai kuti tinzwe kuti muri kubatsirikana sei nekuti pane vamwe vatakambotaura navo ipo pano vachiti vari kuwana zvinhu zvakadai sebinzi nemapfunde nezvimwewo kuitira kuti vararamise mhuri saka ziyai zvekuita muchinge mapinda muchirongwa ibvai madzvanya pakanzi share kuitira kuti tibva tawanikwa tichinzwa zvamuri kutaura uyezve vamwewo vanenge vakwanisa kunge imi mukapinda muchirongwa vakunzwei zvamunenge muri kutaura star
yebo ke sibakhona njalo abanye ababekhuluma ngodaba olufanayo asizweni kuthi bebesithini abesifazane
njengobona ade mpheka umkholo kukho msithi anasitshewo kulefula yasala mbitshana ngafaka impuphu bese ngifaka epaniso faka amalahle kungasile
akula nto esiydlayo singaphuma umbona lowo yiwe sigayisa wona kade siba sinika amabeli abolileyo okubomvu okuthe gebhu uyahamba isigayo sakhona uyasithatha kufuna imali nxa kufuna imali imali yakhona kawula yikubona senza iplani usuke uyelapha uyelapha ukuze uthole la ukuthi uthole ukudla esiswini abazukulu bathole ukudla bevela esikolo
hayi zifuyo vele yakusala akusela zifuyo vele sezifile zaphela ngisele nje ngu 2-3 iwe kuthiwa kule zifuyo khonoko
thina siyasifisa ukuthi ngabe kuthiwa ngesikhathi sokulima so izulu ngalinile basilethele ama-tractor asilimele ngoba abanye siyaba singalanto zokulima
ngingulilyeni ndlovu ngihlala egwenyimo sifelwe izifuyo asilalutho lokuthi umbe loba le ndlala njengobinje ukuthi singathengisani ukuthi sizisize endlaleni lebantwaneni besikolo njengoba le damu loneli yikho lisina khathesi izulu amanzi yikho siwathola khathesi
lapha mntanami ngilahlekelwe izinkomo ngoba angisela bani ongangincedisa umkami wabhubha so ngisele labantwana labazukulu zilahleke ngesibanga sokuthi bekuyi-drought la manzi abengasatholakali ezinye bezibhalela zibanjwa ludaka so yikho kusiqindileyo
yebo ke lapho besizwa ke abantu ababekhuluma le studio 7 ngokubahluphayo ezigabeni zabo bekhuluma ke le ntathela izindaba zakhona phake emsakazweni njalo sizwa kuthi ecingweni sile umhlonitshwa wethu wakuqala ukhansela Lilian Mlilo wakobulawayo siyakwamukela kuhlelo
niyabonga sisi
yeah, nithemba bazwile abantu ade bekhuluma lapho basemaphandleni bekhuluma ngokubahluphayo ngendlala uthini ngokwenzakalayo
indlala ikhona sibili hayi umumo awukho rayithi sibili izinto ziyadura izulu kakula kathesi ngimzwile ulibenzo lapho ekhuluma ukuthi vele lezifuyo ziyafa akulanto erayithi ngizigugu engani khuluma njengomuntu emakhaya kuyafanana lakhona emadolobheni indlala ikhona abantu sebephila ngokuthengisa sebephila ngemakhethi ukulea uyaliwodi itamatisi kudula la uphinde ubize lithengisa lidukise ukwenzela ukuthi uthole i-profit ukuthi la uphile uthenga impuphu yena lesiduru kunzima sibili akuphileki
yes yes ukuthi labo bebekhuluma besemaphandleni uqala kwakungani indlala yikho lapho esuka ibhahe khona kakhulu khathesi ke sokunjani singathi indlala sokufanana yini le madolobheni
sokufana le madolobheni ngize ngithi emaphandleni engcine kungaba ngcono ngoba emaphandleni ngalingasefefefeza izulu bayadobha olude bayadobha odelele lapha emadolobheni ngoba lingaze lifafaze izulu siyathola amanzi kuphela ngaphandle kwalabo abanama-community gardens iba bangasevaiva ngoba bayakwanisa ukuzilimela imbhida yabo yokuthi basevaive labo baphile umuntu abesekwanisa ukuthi athenge impisi ngokuyimadlana khona lokhu ayabe kutolile engxenye ethengisile umbhida wona lo i-community garden
Yes, sesikhuluma ngama community gardens wona lawo abantu abaningi bayafinyelela yini njalo i-councilor ibathathelanga yini ngoba bayekwangani kuloda kungana kubedakala ukuthi uhamba njani alokho ekhona lokho esebenza ngemfanelo abantu bonke bayenelisa yini ukuwathola nxa besenelisa bengabhalisela.
Ye, abantu abaningi bayawathola ama-community gardens. Akusoqiniso lokho ukuthi i-council yayisethathela abantu ama-community gardens. Abantu akhona ama-community gardens esithi council ayinhlobo ethini. Kulamanye angabhadalelwayo ku-council ayi-free kuma-communities ukuthi abantu bayazilimela bayenze konke abakufunayo. Kuyabe kulezi bhorani futhi khona lapho. Kube sokusibe lamanye aliswayo, aliswe to cancer. Ukuthi nana abantu baze belima, bebhadala nje imadlanyana yona leyi, engange kumbe 20 pond ngenyanga. Belima khona lapho, yabo bayasurvive khona labo abantu ngoba bazilimela imbhidi yabo, bethengisa.
Yebo ke manje ke sesikhangela abantu makhaza khonapho edolobheni baphila ngani siyananzelela ukuthi labo abasebenzayo bakhala ngeholo eliphansi pho umuntu nxa ivele engasebenzi kungelanto ayenzayo kuyini okumphilisayo lemuli yakhe.
Kunzima kakhulu ukuphila nxa ungasebenzi. Abantu babe sebephila ngakho khona lokhu ukuzilimela kumagardens wona le ngikhuluma ngawo bethengise. Yikho ngibone ngani kulezi nsuku emadolobheni ukuphila kwakhona okunzima. Lokuphila nge-market nxa ulakho kuyimali khona lokho kokuthi uhambe ehoda ngoba le market yakhona nxa sisiza abafika khona ngala kusabambeki itamatizizi umuntu ekutele sithi ulithenge nge-100 and something pond 150 pond 100 pond uyathengisa ngemalini itamatisi elilodwa ubunzima sobukhona fikile emadolobheni.
Ye njengamakhansila kule nhlelo eliphatheke kuzo ukuthi linike abantu okuhle.
Ye ziba khona indlela siya kuyatholakala ukuthi kwesikhathi kube lamadona azoncediswa avela nje kwezindawo bebona ukuhlupheka kwezakhamuzi khona lapha emadolobheni. Amadona layo asincedisayo ngoba bayabuya lo mumbu abantu bayasheshelane ukuthi wonke umuntu afumanise ukuthadle. Abanye basinika impuphu ukuthi abantu bafumanise ukudla ukuthi badle. Yikho ngibona ngani yikho abasizakala khona abantu emadolobheni ngoba lokhu kuyabe kungelambada lwekhitshwayo kuyabe kuyikudla ukubiswa ngodona.
Yebo kuyezwakala yisizabuyela njalo kulokhu bambile khonapha ecingweni sizwe okuningi ngalawo ma-donors akhona sidedela abanye.
Aiwati nokuchingamidzai amai Honorable Linette Karenye vanova ivo mumwe wavatevedzeri vebato reMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa pano pachirongwa chedu. Alo Mai Karenye.
Alo.
Ehe. Aiwati riwadi zvedu tinokuchingamidza ipo pano pachirongwa chedu.
Aiwa ndinokukwazisa wakadi zvako nevasi.
Aiwa tiriwadi. Mai Karenye muri kunzwa iri mudandaro yezvinezvi vanhu vari kutaura ivo pamusoro penyaya yenzara yatekeshera munyika. Nhasi tinonzwa kuti manga muri kuchinoi nebato renyu mungatitsananguriro kuti zvii zvamuri kuona mukufamba kwamuri kuita panyaya yenzara iyi.
Mukufamba kwatiri kuita mavhenasi ichokwadi kuti Zimbabwe haina kumira zvakanaka. Zvaakurakidza izvo kuti hurumende yatadza kugadzirisa zvinhu zvinoti vanhu vese vemuZimbabwe vadye vachiguta uye umwe naumwe ave neupenyu huri nani pamusha pake. Zvinova zvaakushamisa kuti kare taiziva kuti nzara kazhinji inoenda kumaruva chete. Bati pari zvino Zimbabwe yarakidza kuti kumaruva nemudhorobha imo macho munonzi mumagetsi ndoo matoe nenzara kupfuura kumusha. Taakuona mhuri zhinji mavhelasi dzaakukwanisa kungomuka chete vachiendesa vana kuchikoro vasina kunwa tii nechingwa. Vana vaakutadza kudya chingwa chinonzi chatagara tichiziva kuti pamusha munhu wese anokwanisa kutenga chingwa. Sadza chairo chairo vanhu vaakuridya kamwe pazuva kazhinji zhinji kana ratowanikwa
inenge riri revaya vanenge vakwanisa kutenga. Asi pari zvino zviri kuragidza kuti munhu wese wemuZimbabwe chero ari kuenda kubasa mari yake yacho haizi kukwana kuti atenge hupfu. Unopinda mupick and pay unoona queue isingaiti tadzokazve pa2007 na2008. Paya pataiti chero ukada kuenda kunotsvaga chikafu waitadza kuchitenga. Saka pari zvino hupfu 10 kg chaiyo chaiyo mustreet tiri kuitenga ne 130 RTGs, vamwe ma150 RTGs. Ukangozvitarisa wega Marvelous unoti ko gogo vari kumusha kuchimanimani, gogo vari kumusha kucholocho vanowanepi mari inoita 130 RTGs. Zvoreva kuti chinhu chatove kuragidza kuti vazhinji vari kurara vasina kana chavaisa pamuromo. Vazhinji vari kurara chero vana chaivo chaivo vasina kudya porridge. Zvinova zvinhu zvisina kumira zvakanaka munyika. Asi mubvunzo wangu unoenda kuti kochasakisa kuti tishaiwe chekudya chii. Ichokwadi here kuti chero iyo mvura yacho yakanaya yegore rakapera rakatadza kuti tikwanise kuwana cheuiri, kuwana chibage kana kuti zvii zvanetsa. Ini ndaona kuti haiziri nyaya yemvura chete, inyaya yekuti tine mafarms atakatora Zimbabwe. ZANU-PF yakatora mafarms Marvelous. Ukatarisa mafarms iwayo haana kurimwa. Ukatarisa mafarms iwayo vari kurendesa kune vanonzi vanogona vacho kurima. Ndoenda panyaya yechingwa chaicho chatava kutenga ne20 bondage. You ask wega mubvunzo wokuti makore nemakore taiziva kuti vana railway vaya veRMSG vaikwanisa kutakura vana hwiti kubva kuna Nachipangai vachienda kuna GMB. Pari zvino hwiti iyoyo haisi kana kurima. Varungu vatakadzinga muno kana kuti vanhu vatema vamwe vairima vatakatora mapurazi vazhinji vakaenda kunana Zambia. Nhasi uno Zimbabwe ndopo yoenda kuZambia ichikumbira kuwana rubatsiro vachinotenga zveikoko. Kwandiri zvinoragidza kuti kuutungamiri husina pfungwa mukati, nekuti chaidai tichiita madiridziro. Iyo command agriculture yaidai ichiisa mari ikoko yemadiridziro kuita ma-irrigation. But mari idzodzo dziri kungotorwa dzichiiswa muhomwe. Saka imwe nzara yatiinayo muZimbabwe haiziri yekushora mwari kufanana yekwemvura. But inyaya yekusashandisa pfungwa hurumende yezano yatadza kutungamira Zimbabwe. Nekuti pari zvino chokwadi ungandiudza kuti neikonomi mumire wayakaita neupenyu hwatiri kurarama taakupinda mukiu kunotsvaga 10 kg yehupfu.
Amai Karenye, tiri ipapo
mashops unowana chikafu uchitenga nemari yako paunodira.
Tiri ipapo Mai Karenye, vazhinji vamwe vatambuenge tichitaura navo panyaya iyoyi yezvematongerwo enyika vari kuti saka imi bato renyu reMDC zvii zvamuri kuronga panyaya iyoyi, nekuti vari kuti ivo aiwa vanhu munyika vafukama nenzara, zvii zvamuri kuronga sebato reMDC kuti muite panyaya iyoyi?
Mukatarisa president wedu mazuva mashomapura vanga vari kumhiri ikoko kwemakungwa vachizama kukumbira vaya vanotipa rubatsiro, nekuti dambudziko nderekuti hurumende yedu ikatarisa ganda jena kana ganda remunhu mutema chero achingoopoza vanotadza kana kumaneja ikonomi, vanotadza kana kubatsirika nevazhinji vachivatarisira. So president vedu pavakauya kunze kwenyika ikoko vanga vachitaura nevese kuti Zimbabwe iwane rubatsiro. Mukatarisa maNGOs mazhinji anozounza chikafu vanenge vanokumbirwa nevaya vanenge vachiziva kuti tikanokumbira nekuti haungaiti shamwari yaunoti ukakumbira sauti haikupi sauti. So isu tinoenda tichinokumbira ikoko. Asi dambudziko Marvelous, chikafu chiya chauya zvenemaNGO vari kupoliticisa chikafu ichocho. Ukatarisa even chikafu chinotengwa nematexpayers vevanhu vanoenda kumabasa vanochiita politicize. Tine zvihumbo hukuru, you could see kuti vamwe maMPs atori on mavideos ari viral vachiti izvo hakuna munhu weMDC kana kuti hakuna munhu weopposition party achawana chikafu. Asi ukachitarisa hachizivi chikafu chezano, chikafu chauya nemari yevashandi vanenge vachitorwa mataxes. But ZANU-PF because ndiyo inoti tiri in power vanoenda vanokontrola chikafu ichocho kumareserva. Vamwe makansela veMDC chaivo chayo vanorambidzwa kumira kuzogova ipapo asi unozviziva iwe mavenas kuti mutime yedu yatakapinda yandino remember 70 parliament ini ndiri MP weMDC munhu wese weZanu PF muchimanimani wese taiti kana donara uya munhu wese aiwana chikafu nekuti nzara haizivi kuMDC kana kuti kuZanu asi pari zvino taakuona kuti even veZanu vacho vari kutorwadziwa nenzara iyoyi nekuti chikafu chacho ichocho chavanonyima veMDC hachivakwaniriwo kakupedza mwedzi.
Mhm. Batai makadaro Mike Renye timbotora vagaule vebato reZanu PF timbonzwa kwavari kuti kwavariwo kunharaunda yavo ikoko nyaya iyo yechikafu yakamira sei nezvamanga muri kutaura kuti chikafu chinenge chauya chiri kuwanikwa chisingapiwe vamwe vezvematongerwe wenyika vagaude tinokuchingamidzai pachirongwa.
Ndinofara kuti kiboi nemene.
Ehe, manzwa zviri kutaura Mike Renye panyaya yechikafu zvakamira sei kudunhu kwamuri ikoko?
Kwatiri kunoku kuri nani.
Mm-hmm.
Yes. Ndanzwa mamta kuti ndiye responde zvataura na Mike Renye.
Ehe.
Nyaya iripo ndeyekuti pamwe ichokwadi zvinhu hazvina kumira mushe zvinhu hazvina kunaka zvina kutinakira muno muZimbabwe kune zvinhu zvakawanda zvisina kumira mushe kuti dambudziko riripo nderekuti mvura haisi kuwanikwa mvura yaisi kunaya zvakanaka-naka zvichireva kuti tichapedzisira kwava nenzara vanhu iye zvino vanhu vari kutambura nemhaka yekuti chikafu hachisiri kuwanikwa vanhu nenzara kumadhorobha nekumarezevha but zvinorwadza ndezvekuti nekuti vanhu vanopoliticisa zvese kuti vanhu vataurira nechokwadi handizivi kuti vanhu vanopedzisira vatungamiri vechitaura zvinhu zvisirizvo semaikare natitaura kuti vanhu vanopoliticisa chikafu hurumende iripo yavamunangagwa hakuna munhu anopoliticisa chikafu chikafu chiri kupiwa munhu wese ende munhu hakuna munhu ari kusarudza kuti ndiva nani vepati yakati hakuna zvakadero ndiona nzi hazisi chokwadi kana tite vanhu vakatarisa tinotoda kuti titore nguva iyi titaurire vatereri zvinhu zvirizvo hatidi zvokumboadvansa maagendas emapati political parties edu hatitaurire zviripo tichitaura tichiona kuti toda kubatsira sei vanhu vanhu vezimbabwe vane dambudziko dambudziko riri guru nderekuti isusu hatisi kuda kubatana tofamba tichitaura zvisirizvo nenyika yedu tichitoropodzana tichiita zvakawanda wanda izvo zvinto zvinokorodzeka maproblems akawanda isusu matibatanei mazimbabweni nyika iyi ndeyedu tese iyi endi tinoda kuti tibatane tiramba takabatana tigadzirise zvinotineka munyika inedu hakuna munhu achauya kubva kumabvazuva kuti kupi kokuti kudenga kokuti kupi kuti azotigadzirisa nyaya dzedu ngatitangei tichigadzirisise isusu tirege kutaura zvisirizvo titarise nyaya dziripo and exactly what is there on the ground vanhu people are starving we need NGOs to come in the government to invite NGOs kuti maNGOs ngaauye azotibetsera hurumende ngaitibetsere tiwane chikafu vanhu vabararane kumadhorobha nekumaruwa hurumende ngaite mazano okuona kuti hakuna munhu achafa nenzara nezvataurwa napurezidendi izvozvo toda vanhu vanobatsira purezidendi iye zvino ngatirambai sevana vezimbabwe tiri mamwe chete kuti mambo tiite zvinhu zvinobetsera mhuri yezimbabwe takapfuura kumaelections zvinhu zvokukampena izvo nezvinyaya yechikafu zvakapera hakuna zvizvozvo zvakapera kudhara nehurumende yana mudhari iyayi
aiwa regai timbokubatsai ipapo vagaule regeti mukubata imuromo ipapo timbo tora muterere ari panhare parizvino tichadzoka zvakare kwamuri rambai muri papapo Esther
yebo ke siyezwa kutecengweni silo sisi uGrace siyakuhamukela kuhlela
ngiyangilamukela nami
ye ngikhuluma lomabani
kwabantu baZimbabwe angazi ukuthi kungathiwa lo muntu enzisa ukuhlunga kakhulu ngabantwana besikolo ukuthi kanti angeke kucampaign njengoba linali iVoice of Africa ukuthi abantwana bahambe esikolo kuzisa ubuhlungu ukuthi kwamanye amazwe bengibala i-attack yaseBotswana yaseSouth Africa ukuthi abantwana sebeyalelwa lokuya esikolo. I think now is coming to a serious issue sizangithi kusomele kube le something engaziwa ukuthi kungenele ngempela kukhampeni kakhulu abantwana behambe esikolo ngoba what is the future yeZimbabwe ma abantwana bengahambe esikolweni kuze bazakhula kusasa i-generation le izadlula then laba abancane abakhulayo angeke sibe nabantu abazaphatha iZimbabwe kusasa iZimbabwe go down. I think le issue yabantwana akumele iphakanyiswe okwenza ukuthi abantwana bathole i-education which is really sad ma abantwana bengasahambe esikolo ngoba awusela future yeZimbabwe tomorrow.
Ye lapho sikhangela abantwana abakwamanye amazwe yini njengeSouth Africa leBotswana kumbe laba sekhaya njengoba sisizwa ababalisi bemaphandleni besithi bahamba kanye kabili ngeviki
kanye ithe ngikutshoyo lamsisi ukuthi sekuserious ukuthi abantwana ezeholi yabantu abantwana beZimbabwe whether ungaphi uwelilizwe eSouth Africa or even ilozeni iAfrica ezeholo really and truly ukuthi nomntwana ehambile wamigrate ukuthi bayahlupheka bahambe befunda sebebavalele isikolo what are they saying sebebulala ile kuzeli ikusasa yabantwana. I don't know what to think anymore, but this is serious now. It's getting into serious, especially when they know about the passion of Antoine. But when they learn about something, they are going to be so shocked.
Yeah, when you say Ugo Ungapi Gomsha,
Nani say UK.
Oh, what do you care about?
Care about boating. South Africa. South Africa.
Oh, hayi bensithi ekhaya emaphandleni bakutshela okufanayo yini nxa ubatshayela ucingo.
Yeah, yonke indawo nje abantu bayakhompina into ezisa ubuhlungile abo abantu abase-South Africa nabantwana bakhona ukuthi iZimbabwe izalunga kanjani abantu babuyele ekhaya kubuhlungu sisasikwazi ukuthi singenzani ukuthi siyenzeni ukuthi sincedise abantu bekhaya bengahlupheki kangaka.
Yebo ke hayi siyathaba ukuthi usibe lawe kuhlelo utshone lawe usifakela umbiko wakho sikutshayele ucingo sande ukucubungula amatopic ehlukene.
Okay, hayi zakhe siyalilandela nje siyathaba umsebenzi wenzayo kakhulu siyalibuyela nje insuku zonke silibuyela kenza umsebenzi omuhle ukuthi liyivoice ukuthi likhulume ukuthi abantu ngebeyesikele ngabona liyakhuluma ngomhlaba wonke lino isakaza yonke indawo ukuthi yazi ukuthi abantu beZimbabwe bengafibe beku-close the area but libatshela abantu ukuthi you are really doing a great job. May God bless you.
Yebo ke hayi siyabonga kakhulu usisi Grace sizabuyela njalo ku-Councillor Lillian Mlilo we-MDC yena ngukhansila wenjubelelo Bhengula. Kansila uke wakhuluma lawe ngamadona ukuthi ayabuya edolobheni lakobulawayo ukuthi lani kukelike khetha abantu. Sizwile njalo lapho bexoxa omunye wakho layo we-MDC unkosazana Karen lo mnumzana Believe Gawule. Kukhona lini okunye ubuqilibezele liyake likubone yini njengamakhansila kobulawayo? Oh, asisela uKhansela Mlilo. Yebo ke si umbuzo lawo sizawusa kumnumzana Gawule. Mnumzana Gawule isimo sinjani khona ngapho eCholocho? Abantu balethemba yini lokuthi uhulumende uzalungisa?
Thandekile eCholocho ngapha indlala sibili emangalisayo. Indlala lesikhumbule phela sithandekile sigcina kweyindlala. Eyomnyaka lwana ophelile sesingena kwenye indlala njalo umkhathi lo sesiphikile kuyakhanya nje ngoba izulu kuzofika lezi sikhathi abantu abalimanga abantu njalo vele abalalutho vele emasimini ngaze ngitsho khona kokulutshana kukhona nakho okunye kwezindawo nxanxanxa nje kuyakhanya ukuthi hayi isimo sabona sibi kakhulu esikhangeleleke uhulumende usejile umongameli ukuthi ukumele bakuzama kakhulu abula umuntu ozabulawa indlala so finally ngicela ukukhulumile ukuthi bayenze yonke imizamo ukuthi bebonke imali iphume ukuthenga lo mumbu ezamuye ezavelwa ngaphandle ukuthi abantu akula umuntu ozabulawa indlala kodwa ngicelayo ukusandikile ukuthi uhulumende uyancediswa phela unethisa ngabanga bakhe uhulumende unethisa lawo ngabanye ayile inhlanganiso ezizimele zethu ama NGOs siyacela la ukuthi angenele abone ukuthi akula muntu obulawa indlala bancedise uhulumende njengoba nje kunzima nje kuyakukhangela umumo weZimbabwe leyo unzima imali uhulumende iyalisa kumbe siyalisa oba umuntu ezezimanga kuhle kodwa-ke okwakathesi njengoba sihlangana le ndlala futhi yilo duko elikhona esihlangana nalo le ndlala nokuthi izifuyo zethu futhi kuyamele lazo zisile kunjalo kuyamele kulungiswe le migodi kulungiswe la ukuthi izifuyo zithola amanzi nestock feed sibe khona ama-NGOs anancedise uhulumende kulezo nhlangothi ezinjengazinezo ezokuthi izifuyo zela zisile abantu bengasila izifuyo la zisile abantu bazabe zisilile ngokunjalo sibeyile udubo sibe sikhangelekayo emele ukuthi sihlanganise amakhanda ndawonye uhulumende ancedise ukuze kungabi le muntu ofayo kube sekuthi nezikolweni lapha ukudla kabe khona ezikolweni abantwana basuka ezingcilini ngekhaya bengadlanga kubonakala ukuthi abantwana kula ama-feeding scheme akhona ezikolweni abantwana bathole ukudla khona ezikolweni bathole kumbele kumahlewu kunata konke ilobo inhlobo yokuthiwa ngizithwala konke khona okwenziwe ukuze abantu basile sithandekile.
Hayi, kuyezwakala umbono omhle kakhulu. Ububambe khonapha ecingweni sizaphenduka kuwe.
Hello, caller.
Hello.
Hey, Tukutora nani uyezve muri kupi?
Manyoni paZimbabwe, muri sete semanga.
Aiwa, tiri wadi wani makadiko kuZimbabwe uko.
Nzara chete nzara.
Ehe, nhasi mabva maita mahwekwe, maita lucky pana amai Linet Karenye. MDC Vice President vari pano saka munogona kuzwana mukana wokutaura navo asi tiudzei kuti kwakamira sei panyaya yenzara kwamuri ikoko.
Hai, ndisati ndanyanya kutaura zviri kuno kuHarare ndombotaura zviri kuBushland West kumunda kwanguko. Ndinoda kudaira gauna wangoita roti hanzi ZANU-PF haiselekte nopa munhu wese chikafu. Vasadaro. Vasanyepa vachidaro redwei. ZANU-PF vanenge vakakugara kwamunoita munharaunda mune muchitozivana kuti uyu mutsigiri webato iri uyu mutsigiri webato iri vakangokuziva kuti uri weMDC chete unotobviswa mulaini maurimo kana wanga watopiwa uri kutotorerwa ndozvavanoita vasanyepa vagauri isusu tisi vanhu vacho tinogara muvanhu muruzhinji ivava nemapositeni avavaina vanenge vari mudzimba dzavo vakapfeka masutu vari mumasofa vadya maice cream isusu vane nhamo tisinenge tiri mumasango mu tine tichizviona zvezvichiitika saka vari kuona munhu wese pari zvinova kuti ZANU-PF hatishaida nenyaya yekuti inoselekta vanhu vanoda munhu nguva yemaelections ane muno anotikana panowedzerwa mari vanoti tiri kuwedzera macivil servants asi kana yava nguva yekuvhota vanoti munhu wese ngaenda anovhota tinokudai ezvinozvi munhu wese asvinura tete mavhe nekuda kwenzara nekuda kwerafu yavari kutiita muno muzimbabwe ndakuchidzoka kuno kwaHarare manje
ehe kwakamira sei
sadza chairo takatorikanganwa kubva pandakataura nemishondoriya ndichiti hauchatowaniki paye kumbare kwake ikokoko hauchatowanikwe wamahwekwe kuti uzvane zvimatsaona zviya zviya saka vasanyepa baba ezvinozvi kuno kuti tirikungonzwa nhau dzecorruption idzi dzeumbavha hwawe mhomumu ndodziri kungotaurika asi raiti tiri kuda kutaura nyaya iri kamwe chete nekuda kwemapuraizi ezvinhu vanhu vaomerwa yemapuraizi haisi kutaurwa nekuda kwokuti iwo hurumende yedu iyoyo ndeina mashops ese akazara muno muzimbabwe saka kuti vachida kudzikisa chinhu havakwanise nekuti mashops ndeavo please ngavatinzwire utsidzi izvozvi ndokutaurirai ti ndaane 2 weeks tisingadyisati hatisi kutori one hatisi kuzva kuti tinoribatira papi sadza racho vasatidaro mufunge vakatiti maskufizi tichadzikisa nazvino ndakakutaurirai ti ndakaenda nokumbirira mwana akatozingwa ndakatomuendesa kumusha kuwaini uko kumashanandi west uko ndokwandakanoisa mwana izvozvi nekuda kwevanhu ivava vanonyepa ana gaone baba nisadareni ngatijekeserane chokwadi MDC ikada kubatsira vanhu munotuma masabhukuti kana vauya varovei kana vauya zobatsira vanhu chegai vape vanhu vacho vanenge vachinyima pane kuti munhu orara nenzara chakanaka chii ngatipei vanhu vacho vamuchazovhara futi iri kupamberi apo 2023 wapiwa hawa nachamisa vacho voguta zvavo kana kuti imi munovanyima mozotikukurusa futi 2023 ndeyemuofisi yesikavha mofi taneta veduwei tiutambudzika vanhu isusu zvakanzi upo wakupinda heri kubva nekumozambique pamozambique padhuze dhuze apa upo wacho hausati wasvisa hanzi yeruba kwaAngola hausati wasvika apa tapotya pamoto yawani chirwere chingotaurwa chatekeshera chatichanzviya
manyoni
science matura akazara zvimwanzi matura akazara uri kupupo wacho
manyoni tina mai Linet Karenye vebato reMDC dai mai nhasi mune mukana wokutaurawo zvamuri kuda vagaule mataura navo chitaurai zvamungada kuvhunza mai Karenye tisati tati muchipowo vamwe mukana.
Hello.
Hello mai Karenye. Hello mai Karenye. Ehe, pana kola ari pana panonzi Manyoni. Vari kuda kuvhunza zvavari kuda kuvhunzwa kwamuri taura yenyu Manyoni.
Hello, ndaida kutaura nemi mai ni vatinotsigira kuMDC. Kuti isusu vanhu katiri kutambudzwa hama dzedu dzinozivikanwa dzinotsigira MDC nzvimbo dzakasiyana speciari kumamisha havapiwi kana chinhu vachinzi vaMDC ndanga ndichikumbirisawo kuti muende muchinovapawo imimi nerudo rwamwari kana vakabuda havo nepfuti dzavo asi vanhu vavapa chikafu vadya vanhu vaivava vari kutambura havana chavari kumbopiwa vanenge vachinzi muchatiwana chamisa saka vanhu vanenge vachiti tichamisa kuti vanomuona kupi iva vachigara kumamusha vedwe endai munovabatsira vanhu ivava vanokutsigirai zvakasimba
amai Karenya ameno manzwa zviri kutaurwa
ndinotenda zvese ndazvinzwa zvaataura chandingangoda kutaura mainyoni ndechekuti aiwa tinotenda nekuti imi muri kuonawo kuoma kwaita Zimbabwe asi chandingangoda kudzoka kwamuri ndechekuti vachamisa havasiriwo vanonzi ndivo vari sapozi yekuti vape vanhu chikafu hurumende nemutemo wedu weZimbabwe neconstitution yedu yeZimbabwe inotaura kuti ikodzero yemunhu wese wemuZimbabwe kuti awane kudya mari dzatiri kuendera kumabasa teksi iya yatinotorerwa ndo imwe yemari inotenga chikafu chichienda kumaruzevha vanhu vachinopihwa chibage asi taita dambudziko rekuti Zimbabwe yaita problem yekuti hurumende yezanupf ndo inoenda yosvika yonotorazve chibage icho chiya saka chaakutodiva imimi neni nevari kumusha ndechekuziva kuti aita dambudziko ndiani dambudziko raitika kuzanupf iri kutora zvinhu nechigombiro iri kutora chibage nechisimba ichinyima vabereki vedu ndoda kuti ndikuudzei kuti kuna ana mutasa ndikatarisa mutasa central yakamboita jambanja ichitaura iyo kuti kumapurisa nevezanu kuti hapagoyiwi chibage pano nekuti chibage hachiziri chezanu pf saka chaakudiwa vanhu vezimbabwe ndechekuti tibatane kuti kana chikafu ichocho chauya vachamisa havangauyi vatikugoverai chiripo ndechekuti kana chauya kana chiri kubva kusocial welfare kana chiri kubva kugovernment kumaNGOs isusu ngatimire ndichizvimirira nemarights edu kuti hapagoyiwi chikafu pano kusvikira munhu wese ari mutese apiwa pasina political party ndo chete chatingakwanisa kuzvisunungura muZimbabwe pasina izvozvo zvanu inoita madira ajojino
aiwa tinotenda mai Karenye moramba zvenyu muri panhare zvare Tabitha tichakubatai munguva inotevera mabva mawanikwa muchitaurirwa namai Karenye ameno vagaule kana muchiripo tombodzoka kwamuri manzwa zvanga zviri kutaura muteereri ari kuti iye kunzvimbo yemashonaland west vari kutarisana nedambudziko rekuti ikoko vari kunzi kana usiri wezano pf chikafu hauwani zvakamira sei
zvavari kutaura vakarini zvino ndirwadza chaizvo inini andi unazaka kana isusu semhuri yeZimbabwe ngatitaurei zvinhu zvinoti chokwadi kuitira kuti nevanhu vari kunze vanotibetsera vanzwe zviri chinhu chaicho chiri kuitika on the ground noti zvinhu zvisirizvo nemhanga yekuti izvi zvinhu zvakadai zvinotikonzeresa maproblems akawanda one zvinotinyimisa chikafu nemaNGOs zvinotinyimisa zvinhu zvakawanda nemhaya yekuti vanhu vanenge vachitaura zvisirizvo zvisirizvo pahurumende iye iripo gavhenmendi yedu iripo hakuna chinhu chakadaro kana kune chinhu chakadaro ndoda kuti nyaya iyi kana tichitaura chokwadi ngaimboripotwa investigatwe tione kuti ndiani ari kunyeba panapa There is no road that is material. And for that matter, Vice President of a political party, I think that happened, used to happen in the Urumendiam Garden, not in Urumendiam Nangagwa.
Tinotenda vagauli aiwa tinotenda regai timbopa mukana kune vamwe Esther
yebo ke siloke sikhona pho mnumzana gauli kungabe kulenhlanganiso yini ezizimeleyo ezinika abantu ukudla khona ngapho echolocho liyababona yini World Food Program liyababona yini lokuvela kukhulumende abantu bathola yini usizo
abantu sithandekile bayalithola usizo ikakhulu ugatsha lukahulumende lo-social welfare liyapha abantu abadala ukudla lisezilifika alimanga ugatsha lukahulumende kakhethi uhulumende ngelindlela isiyindlela ememethekayo ukuthi esiyinkulu kakhulu sokumele kunikwe izimuli zonke ikakhulu njalo kukhona ama World Vision labana labo-WFP babebuya banikayo ukudla la kuyabe kubhaliswa abantu ngamashobhuku bebhaliswa abantu bonke abantu bethola ukudla akulathethi ephani njalo amapolitical ama-leaders ama-political party bafunakale ekudleni lokhu abasondeze eduzane ngitho loko okunye kwe-GNB kuqhutshwa igatsha le-social welfare kuyabe kulamapolitical ama-councillors yayo yeqola lama-village heads ama-traditional leaders yaba khona duzane lokudla loko okunye sithandekile ukuthi abantu bele bekhuluma amanga bethi bona ukudla loku kuyakhetha abantu bezame into yobathola ukudla bazaningamanga sithandekile uyaluhlaza abantu abafuna ukudina indima yabo yento engayisiyo into kuyayangisa kakhulu khona ukuthi abantu bele bekhuluma into enjalo abantu bekusikhekile benje kuloku kuhlanganisa amagama ndawonye incediseneni ukuthi abantu uhulumende ancedise ama-NGOs ayingathi ezizimele zodwa lazindlela zincedise abantwana abantu bathole ukudla ezimakhaya ngezikoleni abantwana bethole ukudla Jike lelo kutamba manga yento zinalezi akukho ukungathena lutho koloko
yebo
ngathi vote babuya nini kodwa ukukhuluma manga yento elibe lemazi isizwe cha isizwe buya ngambodi ke sinathisa koloko ukuthi vote ukuthi abantu bazi bayase abantu yokuqhawuza ukukhumbula ukuthi uzathola ivote ukuthi abantu bazazonda bezindala kubi kakhulu
yebo ke hayi kulungile besifuna ukuzwa nje ukuthi abantu bona kungasikho kwamabandla bathola yini uncedo ubumile khonapho ke sizabuyela kuwe ke sithathe umlaleli udliwayo siyakwamukela kuhlelo
sabona mama isabona
yebo ke sikhuluma la ungaphi dliwayo
ngibuya eRichards Bay ngekhombo izobe ufuna ukukhuluma la manje manje abengkhona abasivume sihamba amafoni
yebo kuhle ngoba selingeni lecingweni kodwa kungani lingabe lile radio yini eliyifundileyo
ngiyabonga kakhulu ngokunikezaisikhathi esokuthi ngikhulume lo baba lougawulelo mina kahle kahle mina mbuyeiaresingonzanakodwa
ungaqhubekeli phambili khona eza kuzwa la umnumzana gawuli ungabe ule radio yini ukuthi uvale ivolumu ngoba kulokunye okuzwakala ye ungayivala ye khona sizezwanani ye njalo sikhulumeni kuhle nje sibuzeni imbuzo eyakhayo
ngiyabuze ubaba uGawule 111 njengomakhaya mina ekhaya mina mbuye eMtari ni sizithi ngozona samali kathi ngodle emababana wamali
yebo uthe umbuzani umnumzana Gawule
umbuzi uthi kathi izanu usemsebenzini umbeni uyayithanda izanu
ye ungacaca kuhle kwenzela ukuthi umbuzo wakho awuphendule kuhle
uyayithanda na izanu then izibeze ukuthi yazo esemsebenzini kuphela yini because I'm born looking to the Veleni and Atanda is done the old Tanda Nai, Audi Sanu. Mina Mutasone is the only Zonda Island. Mamma Nanai Boni Kukura wounded Nai. I'm Kangaloo to the Veleni and a couple of these and the way ends on Gavalo.
Yeah, I'm Kalanuku Zagota, live well and a pink eye.
I'm
Oh, Temtari, okay, I will Zagala. Now go get Umbuzo. Oh, Kudumishan, I will Lungili. I wish you could have my zoning to me. No, I will tend to listen. No, I will tend to listen to the
Kalu, my mamma.
I
will.
One of the people who are not in the same way.
Uyo wasifunetisa ukuthi sibambane nezano PF zabumza izano PF ngoba lapho sikhona lapho inkomo yathiya khona ngaye ngakwazi ukuthi mina ngiyini mina ngizela ku zaphu ngazalwa ngiphumule izaphu I'm zaphu into my maro ngizalwa ngizange nje izaphu ngaye uJoshua Nkomo wasethe wahlanganisa baba yithizwe sibambene ukuthi sizisinga sina dabukani phakathi into esasezinzakala zombangazo lokho kwakhe lokuthi uthi yena indaba umuntu ezani PF unjani umbono wakhe wena wena bana khona phela lapho khona mina ngikhona phela lapho ngikhona ngi right lapho ngikhona la
ye nanso ke impendulo mnumzana Dliwayo
uchene nje uzayibona izani sasa
ye
ucho uzayibona izani sasa
ye uyachasisa lapho ukuthi abantu abaningi abasuka kuzaphu bangena
ngiyabonga ama ithubo ngeze bathi ngikhumele 1-on-1 kumele lalanga ezigaba ezikuze imbuzi eminingi ngendaba yezandu izandu yena wahamba wayijoyina izandu abantu abafona izandu abayazi
ye kodwa umzwile yini ukuthi uthi
ucabange kabili
Hayi, kuhle sibongile kakhulu kuba lawe kuhlelo mnumzana Dliwayo.
Interesting debate there. Maika Renye kana mushiripa nare mumbodzo katinzi. Hello, Maika Renye. Maika Renye. Hello. Maika Renye. Ehe. Amumboti tsananguro kuti takatarisa pari zvino titarisa zvedu mune ramangwana madzimai nevamwe vakateerera panguva inoyi zvii zvamungavataurirawo kuti zvamuri kuita imi sebato reMDC kuwanikwa muchiita kuti upenyu hwavo hurandudzike
isu seMDC mavhela sekutaura kwandamboita tinoitawo zviya zvekuti tizame kubatsira vanhu kuti tione kuti tingadii kuti tiwane cheuviri tiwane kuraramisa vana nemhuri dzedu tiri kuzama kuita ishu iya yekuti isu kumaruzevha kwatiri tiite ishu dzedu dzemagadheni tiishe ishu dzedu dzemikando yekukandirana zvimari zvedu kuti zviwande but hapana hapana chazviri kunyanya kutipa chouviri chakawanda nekuti marvelous mari iyoyo uri kuti kana waiwana kaprofiti kacho kwawawana ikako uchada kuendesa vana kuchikoro uchada kudya mumba saka ifu from hand to mouth hazvisi kubatsirika chashata muzimbabwe iikonomi yedu and isu semadzimai emuzimbabwe ngatisarasiswa pfungwa nezvanhu babawo vari kutaura baba gaule wandanzwa vachitaura vanotaura kuti kuda vanhu vakanyimwa chikafu munguva yamugabe mubvunzo wangu kwavari ndewekuti nhai baba gaule hurumende yamugabe neyamunangagwa zvakasiyana here handiti ingori zanu PF leadership iyoyo yanga iripo paina mugabe ndo ichingoripo sanhasi itai zvinhu zvinoti chero zuva ramunomuka makafa mwari anokunzwirai nyasha vanhu vamuri kunyima chikafu awa these are innocent zimbabwens vane kodzero yekuwana mari kana imi muchida kuti murarame sezano chitorai mari yemaratepayers enyu imini yetaxpayer yevanhu vezano ndokuti muone kuti hakuna amunoona ane mari inoenda kuzano dai zvainzima munhu ngaanyore tsamba kuti yangu tax ngaiende kuvanhu vanoda MDC ndopamaizoona kuti chikamu chamuri kunyima va kuti chasati chakuti chii imi sehurumende yezani chinjai maitiro enyu mazimabhendi namadzimai takurara pakunozvara hakuna mushonga pakurwara BP hakuna mushonga zvese izvozvo zvaurawa nemi vanhu vezani gadzirisai hunhu hwenyu muchinje chero mukati chero nguva iyoyo kuti mugabe zvinhu zvanga zvakadai zvakadai hurumende yamugabe kuda munguva iyo yanga itombori nani nekuti maiti zvinhu zvikakwira mugabe akataura kuti zvidzike zvaidzike vagaure mugabe achibva pachigaro akabva bhare sipo richiita 85 cents nhasi bhare sipo muhurumende yenyu imimi vagauri yakuita mari ye$45 mugabe akabva chingwa chiri $42 kana kuti $50 kune chaizvonzi chaakudhura izvozvi chaa$19-20 saka zivai kuti hurumende yenyu imini itori wezani yamugabe chinjai maitiro we are sick and tired of your government and your ruling as women of zimbabwe we are tired mafees hatisi kuawana izvozvi munoti kumacolleges kumayunivhesiti mwana ngaabhadhare ma$7,000 where do you expect a civil servant to get $7,000 imi vagauri anoiwana kupi ticha $7,000 yekuendesa mwana kuchikoro be serious mugabe paakabva vanhu vaiafoda kuendesa vana kuchikoro but with your government na ed we are sick and tired
amai Karen tiregai tipe vagaule vapindurewo. Thank you so much. Let's give a chance to Mr. Gaule to respond. Vagaule mamuri kunzwa zviri kutaurwa navakarenyi. Mungoti pindurei muchidimbu kuti tipewo star nguva yekuti ataure nemi.
Zvinoradza kuteerera vanhu vateereri vechinzvambu nechirasika echisapota mugave. Ekiti mugave yakakonzeresa maproblems atinawo munyika yedu neuramba mairambira muchigaro during time erin power takaona maberia checks echiuya maberia chete anotsakara singa chatenga nesigwa nesagare sagara kazara mabhondi maberia check kwakauya mabhondi notes nenguva yamugave zvese zvakashata zvese izvi zvakaitika nenguva yamugare iye zvino ari kupreza mugare nemahava kuti vakabatana nedifoti kuita zvinhu zvenyu vakabatana navo ende izvo zvinoratidza kuti munhu wacho haasi kutaura chokwadi ari kutaura ari kurasika haasi kuziva kuti mugare ndiyakakanganisa zvinhu zvese zvese zviri munhu hurumende yamunangagwa iri kugadzirisa chinhu changa chakafa ichi Mnangagwa ari kutora economy inherited a dead economy and we must admit to tell the truth and shame the devil kuti vanhu Mnangagwa akatora hurumende chechinhu chakafa Mnangagwa ari kuzama kuti achiraramise chinhu chakafa ichi
aiwa regai tigokubatai muromo ipapo vagaule
kuti muwane vhoti muelection inouya kuti vanhu vatambure varambe vachitambura
batai makadaro star
hayi siyabonga bonke ke abasixhase kuhlelo lwethu lwanamhlanje lapho ebesicubungula khona inhlupho ezibhekane labaningi sizibuza ukuthi kambe abantu kuyini abakwenzayo ukuthi baziphilise sibonge uCouncillor Lillian Mlilo obekuhlelo lethu labanye njalo abasixhasile
aiwa tinotenda honorable Lynette Karenye the MDC vanova ivo vice president we MDC uyezve tanga tina vabelieve Gaule veZANU PF tichitenda zvakare tisina kukanganwa mese muri pano palive feed yedu parizvino pana Adala veGonyet vari kuti takateerera vaGaule Walter Mapfumo hanzi tiripo disciple Madandire vakuti we are here talent Manika ari pananzi tiri we are here hanzi how are you Angela Magariro ari kuti maswera sei ko sister Mavi I'm following you from Cape Town. Tobias Wateyans, I don't think vagaule shamuru kutawara ndino wani kwa nchiji believer. Adala wegonyete, varukuti politics zenyu madara imi. Angela Magarara kuti shwaka oma veduwe shuru kuitika munyika. Adala wegonyete vafavanyora ivo kuti vagaule ameno vafavaisa kuti varukufadzi kwa nezumwe shamuru kutawara ndofunga. Asi tinokutenda ivese Claudius Benela anzi maramba ere kutifonera aiwa tinenge tichiedza asi nhare dzedu tichiramba ini ndini Marvelous Nhlanganya huye ndiri muWashington
yebo ke asidibaneni njalo kuhlelo olufanayo ngolwesine oluzayo olivalelisayo ngosithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.